mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 7 chikunguru July 2021 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoti yadzosa mitemo yose yakashandiswa pakatanga kubuda chirwere cheCOVID-19 gore rapera. Zimbabwe United Passenger Company kana kuti ZUPCO yadzikisa mubhadharo wekushandisa mabhazi nemakombi mumaguta. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu makumi maviri nevasere 28 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro, uye vanhu chiuru chine mazana mapfumbamwe ane makumi mana nevapfumbamwe 1949 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Hurumende inoti yadzosa miteme yose yakashandiswa pakatanga kubuda chirwere cheCOVID-19 gore rapera, sezvo uwandu hwevanhu vari kuramba vachibatwa pamwe nekufa nechirwere cheCOVID-19 uri kuramba kuchipira munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau muHarare mushure memusangano wedare remakurukota ehurumende, kurukota rezvekubudiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vakati hurumende yadzosa mirau yose yekuona kuti vanhu vatevedzera zvese zvinodiwa kuitira kurwisa denda reCOVID-19 iro riri kuramba richikura munyika. Vakati vanobatwa nemhosva yekutyora mitemo yakatanga kushandiswa gore rapera vacharangwa zvakasimba, uye vane mabhizimisi anotyora mitemo iyi vachatorerwa marezinesi avo.
Advise that the exemption mechanisms which was used during the first lockdown in 2020 will be reactivated with immediate effect. And also would like to tell you that stiffer penalties will be imposed for violations of COVID-19 restrictions, including the withdrawal of operating licenses.
Toda kuzivisa mirau yose yekuona kuti vanhu vatevedzera zvose zvinodiwa kuitira kurwisa denda reCOVID-19 yaiveko palockdown yekutanga yakaitwa muna 2020, takuidzosa kutanga izvozvi vese vachatyora mitemo yekudzivirira kupararira vacharangwa zvakasimba, uye vane mabhizinesi anotyora mitemo iyi vachatorerwa marezinesi.
Amai Mutsvangwa vatiwo pane vanhu vari kurwara nechirwere cheCOVID-19 mazana matatu nemakumi mashanu nevapfumbamwe vari muzvipatara zvehurumende, avo vari kushandisa zvikamu makumi maviri nechimwe kubva muzana chenzvimbo dzakachengeterwa kuti dzishandiswe nevarwere veCOVID-19 muzvipatara zvehurumende.
It is reported that there are 356 admitted cases countrywide, representing a 21% occupancy rate. Measures are being put in place to ensure that all hospitals have adequate facilities to meet any surges in demand as we tackle this third wave.
Pari zvino vanhu vakurwara nechirwere cheCOVID-19 mazana matatu nemakumi mashanu nevatanhatu vavo vari kushandisa zvikamu makumi maviri nechimwe kubva muzana chenzvimbo dzakachengeterwa kuti dzishandiswe nevarwere veCOVID-19 muzvipatara zvehurumende.
Amai Mutsvangwa vakati makurukota ehurumende akatenderera nzvimbo dzakasiyana-siyana achiona nzvimbo dziri kusangana nematambudziko anosanganisira zvekushandisa kushomeka kwevashandi vezveutano, kushomeka kwematangi anenge aine mweya unobatsira kufema varwere nezvimwewo. Amai muchangwa vakatiwo, Dare remakurukota rakurudzira kuti bazi rezvemari riwanise nechimbi chimbi, mari inoita mamiriyoni mazana matatu nemakumi matanhatu nemasere kana kuti 368 million RTGS kuti ishandiswe mukuona kuti vanhu vatevedzera mitemo yelockdown. Asi munyoro anoona nezveutano muMTC Alliance uye vakambova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa, Dr. Henry Madzorera, vanoti matambudziko ari kutaurwa nehurumende akagara ariko uye hurumende ingadai yakagadzirisa matambudziko aya.
Nyaya yekuti PPE vana oxygen nemahealth workers zvakashota ndeyechokwadi, asi haina kutanga nhasi. Kubvira paangotanga chirwere checovid ichi muna 2020, zvinhu zvagara zvakashota, zvinambobvira zvakwana. Kusvikana nhasi tirikungoshotorwa neoxygen, vasevenzi havana PPE yakakwana ende vasevenzi vemuzvipatara vashoma, manesi nemadhokota. Saka hachisi chinhu chinyowani, hurumende panze pokuramba ichingotaura tinoda kuti vaite action, tione PPE ichiuya, maoxygen achizara muzvipatara, mahealth workers complement emahealth workers iwedzerwe sekukumbira kwatakaita kare kare.
Vamadzorera vanotiwo vanokatyamadzwa neuwandu hwevarwere vecovid-19 vanonzi vari muzvipatara, vachiti zvimwe zvipatara zvakatozara kare nevarwere ava.
Zvipatara zvokunzi zvipatara zviri 21% to capacity aaiwazve. Zvipatara zvakazarisa, tiri kushayiwa pokuadmita vanhu vecovid nenyaya yekuti mabhedzi ecovid mashoma. Mamadistricts atombori nemabhedzi ecovid. So ngationei kuti tagadzirisa ipapo, otherwise tichaurayisa vanhu vakawandisa nokushayiwa kapasiti chaiyo yongopa vanhu oxygen muzvipatara.
Zvipatara zvehurumende zvakawanda pamwe nedzimwe nzvimbo dziri kuchengeterwa varwere vecovid-19 dzinonzi hadzina mweya wokubatsira kufema kana kuti medical oxygen varwere vecovid-19 vanenge varwarisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Kusvika pari zvino, vanhu vafa nechirwere ichi muZimbabwe vave chiuru chine mazana mapfumbamwe ane makumi matatu nevapfumbamwe 1939. Ukuwo vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana mana nezvisere zvine mazana matanhatu ane makumi matatu nevatatu 807,633. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana mashanu ane makumi manomwe nezvina zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matatu nevana 574,934. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi mashanu nezvitanhatu zvine gumi nevana 56,014. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mana nechimwe nemazana matanhatu ane makumi maviri nevana 41,624. Vagari vemuguta reGweru vave kukwanisa kubhadhara mitero yavo nezvimwe zvakasiyana-siyana kukanzuro yavo vachishandisa dandemutande repanharambozha dzavo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Izvo zvinotevera kuparurwa nezuro kwakaitwa chirongwa cheGCT Mobile Application muGweru nesangano reGweru Residents Forum rakabatana nekanzuro yeguta iri. Chirongwa ichi chakaparurwa padande mutande senzira yekuti vanhu vasaungana sezviri kukurudzirwa nehurumende. Vachitaura mushure mekuparurwa kwechirongwa ichi, mutauriri wekanzuro yeguta reGweru Muzvare Vimba Ichingwara Musee vakati kanzuro iri kufara zvikuru nedanho iri, iro vakati richabatsira vagari.
Tinoda kutenda zvikuru Gweru Residence Forum avo vakati gadzirirawo GCT mobile application iyo inobatsira vagari kunyanya nyanya kuti vakwanise kunge vachikurukura nekanzuru vachishandisa internet vachikwanisa kushandisa mafoni vari kudzimba dzavo zvinotibatsira sereki panguva ino ye COVID-19 apo tiri kuti vanhu ngavagare kudzimba tikwanise kunge tichicommunicator tichishandisa masaisai.
Mukuru mukuru weGweru Residence Forum vaCharles Mazorodze vakati sangano rawo rakaita urongwa uhu mushure mekunge rayo rimwe remasangano matatu munyika akasarudzwa neboka rehurumende yeGermany rinobatsira munyaya dzebudiriro pasi rose reGIZ kuti abatsirwe pachirongwa chekushandisa unyanzvi hwezvekufambiswa kwemashoko mukuvandudza upenyu hwevanhu. VaMazorodze vakati vakaona zvakakosha kuti pave neurongwa hwakadai sezvo veruzhinji vaive kushandisa madande mutande akaita seFacebook, WhatsApp nemamwe mukurarama kwavo zuva nezuva.
Zvainoita inogona kuti munhu agone kuona bhiri rake agone kutonobhadhara dzimanguva achishandisa EcoCash kana kuti TeleCash kana One Man agonezve kutaura matambudziko anonga asangana nawo eservice delivery inganga vasuwa yaputika ingava kushaya kwemvura ingava kusatakurwa kwemabhini kana zvimwe zvavanenge vasingawirani nazvo mashandiro anenge achiita kanzuru. So iplatform inoita kuti kanzuru igone kutaurana nevagari in real time inoshandisa maandroid phones anongoshandisa nevazhinji kuenda paWhatsApp.
Mumwe mugari muzvare Jennifer Chimange vakati vanotambira chirongwa ichi sezvo vagari vachikwanisa kubhadhara mitero vasina kupedza nguva yakakosha vachimira mumitse kana kukwira mabhazi kuenda kumahofisi ekanzuru.
Ndatofara zvikuru because zvinosevha nguva. Makius ekuGweru City Council anga achiti remera dzimwe namonga uchitozopedzisira warega kubhadhara because of Makius. And also zvinotibatsira kuti munhu unobhadharira uri paunodira. Saka ndoona sekuti ipfungwa dzakanaka zvikuru dzaitwa as long as zvichizokurumidzawo kuupdatewa kuti zviinde mumabhuku zvifambirane kuti panozouya mapepa edu aya zvive zvinenge zvakabatana mari dzinenge dzabhadharwa dzabviswa.
Meya weguta reGweru vaJosiah Makombe vakarumbidza chirongwa ichi vachiti chinoratidza kuti vagari vanogona kushanda zvakanaka pamwe nekanzuru mukuunza shanduko mumaguta nemumadhorobha. Sachigaro Women's Coalition of Zimbabwe mudunhu reMidlands muzvare Lokadia Mavhudzi vakati GCT mobile application muenzaniso wakanaka wekushandiswa kweunyanzvi hwezvekufambiswa kwemashoko mukuita kuti upenyu hwevanhu hureruke. Asi muzvare Mavhudzi avo vanove mutori wenhau vakati mutengo wekuti vanhu vaende paindanet uchiri kudhurira veruzhinji munyika.
Tinoona riri danho rinoenderana nenguva dzatiri kurarama dzino dzeCovid-19 nekuti hatisi kufanira kunge tichisangana. Zvaakuita kuti mumwe nomwe aita matransaction tichibhadhara mitero yedu tichibhadhara mvura dzedu tiri kure. Titoonawo kuti zvinoda data. Saka dai zvaita kuti vanotipawo vanotichajawo zvedata varamba vakamentena zvinoita kuti nesuwo tishande zvakanaka.
Asi GCT mobile application inogona kushanda kunyange munhu asiri paindanet uye zvaanenge aishandisira zvinogona kuzokwidzwa pahwaro uhu kana munhu ave pane masaisai. Ndakamirira Studio 7 muGweru ndini Kudzanai Musengi.
Nezuro Zimbabwe United Passenger Company ZUPCO yakadzikisa mibhadharo yekushandisa mabhazi nemakombi mumaguta. ZUPCO yaita izvi mazuva mashoma mushure mokukwidza mibhadharo iyi zvakapetwa kaviri. Vanhu vakange vanzi vabhadhare madhora makumi matanhatu makombi achibhadharisa makumi masere panzendo dzisingapfuuri makiromita makumi maviri. Izvi hazvina kufadza vazhinji zvekuti vamwe vakange vari kufamba netsoka. Tatadza kubata vakuru kukambani yeZUPCO kuti tinzwe tsananguro yavo, asi mukuru werimwe sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vaudza Studio 7 kuti kukwidzwa nekuderedzwa kwemari yokufambisa neZUPCO chiratidzo chekuti ZUPCO haisi kukwanisa kutakura vanhu mumaguta. Vashumba vanoti hurumende inofanirwa kubvumidza mamwe makambani emabhazi kuti akwigudzane nezvupko vachiti izvi zvikabatsira vanhu zvikuru.
Kukwidzwa uye kuderedzwa kwemari yekufambisa kuzupko chiratidzo chekuti kambani yezupko yakundikana kupa public transport system mumaguta munyika muno. Izvi zvinoratidza kuti zupko aina yatingati capacity yekuti ikwanise kufambisa wanhu kubva pawari kuda kuenda kwawari kuda.
Chii chinofanira kuitwa apa vashumba?
Government inofanirwa kubvumidza mamwe makambani ano operator munzvimbo dzemumadhorobha wanhu wachitakurwa nenguva uye wachifamba zvakanaka. Dambudziko riri kutoitika ngerekuti hurumende iri kuregera paine zupko yoga yatingati monopoli. Izvi zviri kuita kuti wanhu washungurudzwe zvakanyanyisa kunyanya wechikadzi nevanasikana, nekuti mumazupko queues mawe ne watinoti maspace barons, avo vanomukira kundobata masits mumazupko paanenge akamira. Kana uchinge uchida kugara ipapo unoda kutomubhadhara mari. Izvi zvinoita kuti vanhu vazhinji varasikirwe nemari yavo ivo vachifanirwa kungoshandisa zupko pakufamba. Saka kukwidzwa kwakaitwa mudhero wezupko hazviratidzi kuti pane ongororo yakanga yaitwa kuti zvave kudikwa kana kuti pakanga paita kushomeka kwemari yekuita kuti basa ravo rifambe, asi ingori nyaya chete yekuti wave kuda kuyedzera mukana wekungowana mari inopinda muhomwe dzavo. Hurumende iri kuita umbibi ndoga wekuchengetedza kambani yezupko kuti irege kusangana neyatinoti competition.
Asi hurumende inopomera vemakombi mhosva yekukonzera tsaona dzakawanda mumigwagwa, munoti nazvo?
Hongu wemakombi wane zvavanokanganisa, asi hurumende haina capacity uye hurumende inofanirwa kubvumidza mamwe makambani anoda kuinvesta mumabhazi kuti aite basa iri kurerutsira weruzhinji. Izvi zvavari kuita zvekuti vanhu vazhinji vatambudzike zvinoita kuti vanhu vazhinji wave nekukatyamadzwa neri kuita ruwengo nehurumende, ngekuti haisi kuteerera zvido zvavo kunyanya pakuenda kumabasa uye pakudzoka kumba. Vanhu vari kungoshungurudzika vachimira mumakiu, vamwe vachibirwa, vachitsva nezuva, vachitonhorwa, vachitadza kuenda kumabasa kwavari kuda kana kudzokera kudzimba nenguva uye vachifambawo zvakanaka. Zupko pachayo haikwanisi kuita basa iri yoga. Ichokwadi, tinoda public transport system, but nzira iri kushandiswa nehurumende haisi riyoba.
Avo vange vari mukuru werimwe sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari paRunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Chronicle rinoti banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rabudisa mari yebepa itsva inokosha madhora makumi mashanu uye richiti mari iyi ichatanga kushandiswa nhasi chitatu. Vakuru vemabhizimisi vanonzi vatambira mari itsva iyi nemufaro vachiti icharerutsira vatengi pavanenge vachitenga zvavanoda. Gavana veReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Manguja vati banga richapinza munyika mamirioni mazana matatu ane makumi matanhatu 360 million emari itsva iyi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ministwa Adam Majahanyana kuchipinge. Ndiri munzvimbo yeSouth Africa, nzvimbo inozi Victoria West, ndokwandiri. Ndinoti pane zviri kuitika muZimbabwe chandongoshora ngechekuti zvino zviri kudhura muZimbabwe sinzi kubva pakangoenda vamunangagwa vachigaro zvina zvino kuzomboite zvakanaka saka dai vamunangagwa vazama kuite price control zvaiviri ngoitwa vamugabe vamugabe zvaka zvakangoshatawo hazvavaita asi ndoona sekuti zvakanga zviri nani kozi zvino zvaingodhura hazvo asi zvaidhura zviri nani chingwa chaicho kuchitenga muZimbabwe wotenda ne 2kg yemabhondi yose saka zvinhu zvakashata zvona izvozvo dai vamunangagwa vazama kuita price control muZimbabwe
ini ndini dread kana kuti nzou ndiri muno muHarare right nhau yangu iri pakadai so right kune chirongwa chanyita chekudemolisha chi dzimba chimunzvimbo dzakatenderedza muZimbabwe right zvekuzoti ZANU-PF yakazosvika pakupindira kuti aiwa ngazvingomira regai ndikutaurirei nhau iripo chokwadi ZANU-PF taakuenda kumaelection inoshandisa matactic that is a tactic ndiri mukuona inouya yopazira 1 sezvo yakaita izvozvo nepazira 1 yochidzoka futi nerweseri ichitainge iri kuda kugadzirira vanhu vaya zvakanaka iri wei yecampaign just tichitarisei makore ese nieri maelection zvinoitika izvozvo iri wei yecampaign chete
ini ndandi kungokumbira vangu kuziva pamusoro pemapostori okwamarange takatarisana nechirwere chadai kukurumbira checovid-19 kuti hurumende ine chainoita here kuti vaendewo kunobayiwa nokuti tinongo vakurudziro yekuti vanhu ngavaende vanobayiwa vanhu ngavaende vanobayiwa asi mapostori akati isu hatiendi saka taingokumbira kuziva kuti hurumende ichaitawo sei pachiitiko chakadaro sokuti kacovid-19 haina basa kuti unonamata kana kuti hauna mati ipapa zvikada muchavona kuti hurumende ichatsikitsira kuita sozvinonzi mapostori haabatwi nacho chirwere ichi chikonzero hurumende inenge ichiziva kuti ipfimbi yayo mapostori awa kumavhotsi kana nguva yokwana vanenguva dzavachaenda ikoko vachinosvika vachipfeka magemenzi vachidini dini kuitira kuti vagovhoterwa asi zvinhu zvinodai zvinourayisa nyika izvi vachizviiginowa kuti mapostori atadze kufambidzana nevoruzhinji pazviitiko zvenyu zveupenyu nezvenyika ndatenda
makadii makadii pastudio 7 apo makadii ini ndiri mugari wemashironga ndinogara kwashironga ndine nyaya yangu inondigwadza zvinosingaiti ndiri murimi wemashironga apo ndakaendisa mapfunda angu musi wa8 June saka mari yacho haisi kupinda nanhasi kubva musi wa8 June iyoyo asi kubva musi wa9 zvichienda mberi vari kutobhadhagwa mari dzavo asi isu hatibhadhagwi mari yacho iyoyo apo vaiti kwanzi 72 hours mari yenyu inenge yabuda saka taikumbira kuti mumbotaura nekuGNB chirizi nhandi kuti chinoitira kuti isabhadhagwa mari yedu yemusi wa8 chii
makadiko Studio 7 vashamarari vose nevatereri vose ndadzoka zvehama yepamai boys epaeast London apo ini chichemo changu ndechekuti titaurirei vapurezidendi ava kuti apurezidendi isusu tanyanya kurwadziwa zvinhu tiri kurwadziwa hatiri kunyepirana nemamiriro akaita kuZimbabwe asi tandamboona nyika inonzi haifambe kombi kuno kusouth africa chekubvu chinofamba chine mavherefu chinofamba murodhi chitakura vanhu vanhu vati vakagara zvakanaka vavasingazodzana necovid ehongu nhamba iri kukwira zvayo nekuti chirwere chatekeshera zvacho asi magariri nemafambiro emakombi akanaka kwazvo chakaipa chipa kuti makombi afambe chezvo vana vese vagara mumabridji vaswera vagara mumabridji vachiputa mbanje nekushaya mabasa vese anga iri mahwinda anga ari madhiraivhi zvezvo vakutambudzika nekuda kwei murume anonzi munangagwa imi masoja muri kuitei tese mune hurumende yaya mugabe yaveiri nani yamakabvisa mugaba
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001 202-465-0318. Muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dutu mupengo rine mhepo nemvura rinozivikanwa nezita rekuti Elsa riri kukonzera kuvhuvhuta nekunaya zvine mutsindo kumahombe kombe kwedunhu reFlorida muno muAmerica. Mhepo yedutu mupengo iri inonzi iri kuvhuvhuta ichiita mamaira makumi manomwe nemashanu paawa. Dutu mupengo iri riri kufamba rakananga kumaodzanyemba kweAmerica richitevedza gungwa reAtlantic. Gavhuna vedunhu reFlorida vaRon DeSantis vaudza vanhu mudunhu iri kuti vanonyanya kutyira kupfachuka kwemvura ichienda mudzimba nedzimwe nzvimbo. Vakaudza vanhu kuti vatenge mvura nezvekudya zvisingauri uye kuti magwaro anozivisa kuti ndivanani agare ari padyo pavo. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu iri vaRichard Solobala vaudza Studio 7 kuti zvinotarisirwa kuti dutu mupengo Elsa richapinda mudunhu iri mangwanani ano.
Zvekwakamira sei kuFlorida uko?
Kune kwandiri kuTampa Florida. Mvura yambe ndiye chitina yei zvayo but yadza palevel yestorm tatarisira hurricane saka tinoba hurricane alert and yemutarisirwa nzosikwana asizino kana nge chinaya throughout kusvika mangwana masikati.
Chii chinotyirwa kuti chingaitika?
Nguva zhinji like pane yakamboitika 2017 yange iri first time yangu ndiri kuno kuzovitinesawo moti dzakaparara ichidzikadona magetsi akaenda saka takatozoguma tabva mudzimba tikanogara kumashelters kune mahigh places kokuti kunenge kune mabackup emagenerator kuti kana magetsi akaenda tinoramba tine magetsi saka parizvizvi hatisati tapuwa hedu warning yekuti tinze munzvimbo but tangogara tangoita zvinhu zvesero. Mvura chikafu chematindi tangogara tangoisa zvinhu pastandby kuti kana zvikangonzi budai munzvimbo takutomanyamana kuti tibude tiende kumashelter.
Ko mvura nemhepo iyi inozikanwa here kuti ingasvika muFlorida zvarini?
Pane zvinhu vari kutitasons manyeranas
saka vanhu vanzwa kuti vagadzirire sei?
Nguva zhinji pakaita mange dzakaita semahurricane mastorms vanowanzoti gadzigarai mune zvinhu zvakaita semapacked foods nekungoisawo maids maparticulars enyu padhuze. Vanhu vanoda help vazhinji vatikurei vanofanira kunge vane vanhu vanenge vari padhuze vanokwanisa kuvadetsera kana kuti vafanira kunge vane vavakidzana vanokwanisa kuvandetsera kuti vakwanise kupanawo munzvimbo kana patongonzi vanenge vabude. Kazhinji zhinji chinonyanya kudiwa inhau yechikafu nemvura dzekunwa bhosi kana waakushelta kazhinji unenge zviri zvinhu zvako unenge uchizviprovida wega.
Muri kutaurirana here sezvo zvava zveZimbabwe ikoko kuti mungabatsirana sei?
Kutaurirana tinenge tichingofonerana tichichekana chekana kuti kwauri kwakamira sei kwauri kwakamira sei but pari zvino nguva zhinji vanhu vanenge nguva dzekuti unogona ngeuri kubasa kana kuti unogona kunge uri kumba saka ingori nayo ngoti hapana munhu anenge ane access yekuti afamba achiona munga kuti ndoenda pakati ndoenda pakati bose kana metiyo yacho nemvura yacho zvatongouya unenge utori sefu uri pauri ipapo.
Tichakubatai zvakare mangwana kuti tunze kuti kwakamira sei?
Aritmaitabasamgoma.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reFlorida vaRichard Solobala vari parunhare kuFlorida neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoti yadzosa mitemo yose yakashandiswa pakatanga kubuda chirwere cheCovid-19 gore rapera. Zimbabwe United Passenger Company kana kuti ZUPCO yakadzikisa mubhadharo wekushandisa mabhazi nemakombi mumaguta. tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nezvinhu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.